manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 14, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakaitika kuAmerica zvematizano pfevu zvinotishungurudza nekuti hatitarisiri kuti vanhu kana vakwaa kuti vatsvake vatungamiri vavanoda asi vanomengo rwekusvika pakuda kupurana.
Vakawanda muZimbabwe nepasi rose voshamisika nekushushikana nekuda kuurayiwa kwevaimbo vemutungamiri weAmerica uye vari kukwikwidza vakamirira bato reRepublican vaDonald Trump neZuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura zviri pamutemo urongwa hwekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi kumatunhu eMatevelerland neMidlands. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wakawanda munyika pamwe nekunze kwenyika vari kusora zvikuru kupfurwa kwakaitwa vaimbo vemutungamiri weAmerica uye vari kukwikwidza vakamirira bato rinopikisa remaRepublicans musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika gore rino waDonald Trump neZuro pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwavo kuPennsylvania. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaTrump avo vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vakapona nepaburi retsono apo vakapfurwa panzeve vari pakati pekutaura pamusangano wavo wekutsvaga rutsigiro nemumwe murume uyo akazopfurwawo nevanochengetedza vaTrump. VaTrump vanonzi vari nani zvavo uye kupfurwa kwavo kwakashorwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kukwikwidzana navo webato remaDemocrats musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Vatungamiri venyika dzakawanda pasi rese kusanganisira Britain, India, Israel, Ukraine, Slovakia nedzimwe vasvora zvakaitika muAmerica neZuro izvi. Vana veZimbabwe vari kushoropodzawo zvakanyanya chiitiko ichi zvikuru vachitarisira kuti America ndiyo imwe yenyika dzinotarisirwa nevakawanda kunge dziine runyararo. Mumwe mugari wemuHarare vaJerry Chizuza ndemumwe wavari kusora kupfurwa kwavaTrump uku.
VaAmerica zvinhu zvakaitika zvakaipa chaizvezvo, asi zviri kuratidza kuti vaTrump havasi kudikana.
Mutauri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vati hazvina kunaka kushichidzira vanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo.
Tinotarisira kuti masarudzo dziitwe pachena zvisina kushichidzirana zvisina kuda kuintimidheta vamwe. Zvataona zvichiitika kunyika yeAmerica zvatakaona zvakare zvinyanya kuitika muno muZimbabwe zvakakonzera kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinge dziri sarudzo dzisina kubuda zvakanaka.
Mutungamiri webato reLead muzvari Linda Masarira vatiwo zvakaitika izvi zvinoratidza kuti utongi hwejekerere hwave kudzokera kumashure muAmerica. Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti havatarisire kuti nyika dzinozviti ndidzo dzine utongi hwejekerere dzakaita seAmerica dziite zvemirizhonga panguva sarudzo sezvakaitika neZuro izvi.
Zvakaitika kuAmerica zvematizano pfevu zvinotishungurudza nekuti hatitarisiri kuti vanhu kana vakwaa kuti vatsvake vatungamiri vavanoda asi vanomengo rwekusvika pakuda kupurana mukati mekutsvaga chinzvimbo chokutongamira.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti chiitiko chaneZuro chichasvibisa sarudzo dzeAmerica.
United States sema paragons of democracy ndova iwanzo shandisa yetu notiyo barometer kuti ma elections akanaka aninga itwa murunyaro akaitwa sei but pane zvakaitika apa zvakutiratidza kuti mirishonga yakutopindwa musarudzo dzavo ende izvi zvakusvibisa sarudzo idzodzo dzisati dzaitwa
vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati nyaya dzekupfurwa kwezvematongerwo enyika dzinogara dzichiitika muAmerica asi zvinhu zvisinga kurudzirwe
vanouraya vanhu vezvematongerwo enyika asi hatisi chinhu chatingatarisira kuti chinhu chinofanira kupembedzwa kana kuti chirambe chichiitika mungava muno medu kana kuti iko kuAmerica.
VaIgnatius Sadziwa vanongorora nyaya dzesarudzo vachitungamira sangano reZimbabwe Election Advocates Trust vati chidzidzo chikuru chinowana Zimbabwe panyaya iyi ndechekuti mapurisa nevemutemo vanochengetedza munhu wese uyewo mutungamiri wenyika yevaJoe Biden vakashora mirizhonga yakaitwa kuna vaTrump avo vachakwikwidzana navo vachiti izvi hazviitike muZimbabwe. Kurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vati Zimbabwe yakaita sarudzo dzisina kupfuurana seizvi zviri kuitika kuAmerica.
Zvisingatarisirwi pasi pano kuti kana paine nyaya dzakadai dzematongerwo enyika kuonekwa paane violence. Takaita maelections edu akanaka, hapana mhirizhonga yakaitika, hapana akapfurwa, hapana akaurayiwa, sezvatinongokurudzira muno munyika medu.
Kupfurwa kwavaTrump hachisi chiitiko chekutanga kuitika kumutungamiri wenyika kana kune vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kuAmerica. VaJames Garfield vakaive mutungamiri wepiri kuurayiwa muna 1881. Muna 1901 vaWilliam McKinley vaive mutungamiri wenyika vakaurayiwa vachikwazisana nevanhu muBuffalo muNew York. VaJohn F. Kennedy vakaurayiwa muna 1963. VaRobert F. Kennedy vakaurayiwa muna 1968 kuCalifornia. Vamwe vakaedza kuurayiwa vanosanganisira vaRonald Reagan, vaGeorge C. Wallace avo vaitsvaga rutsigiro pamwe navaGeorge W. Bush. Vebazi reFBI vazivisa kuti murume ane makore makumi maviri ekuberekwa vaThomas Matthew Crooks anove mugari wekuBethel Park mudunhu rePennsylvania ndiwo munhu ane chekuita nekupfurwa kwavaTrump anonzi aive nhengo yebato remaRepublican. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, bato reRepublican riri kutanga musangano waro wemazuva mana kana kuti convention kuMilwaukee muno muAmerica, apo pachadongwa zviri pamutemo waDonald Trump nevachavatevedzera musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vakamboyesa chigaro weZANU PF mudunhu reNorth America, Dr. Frank Guni, vanoti vanoona sekunge gungano iri richangosimbisa umiriri hwavaTrump pachitariswa chiitiko chane zuro ichi.
Tingati musangano weGOP tinotarisira kuti uchasimbisa zvikuru hukandidhesi hwavaTrump, uye tinoona sekuti vanhu vazhinji vachatarisira zvikuru kwazvo kuti vaTrump vachadomani kuva mutevedzeri wavo kana kuti running mate. Asi one rimwe divi tinoona sekuti chiitiko chakaitika kuna vaTrump chomunhu akaedza kuvauraya uyu chichapa vaTrump mukana wekutsvaga munhu wavanoda chaiye, zvisinei nekuti ndiye ari kudiwa nevanhu vakawanda here nekuti ivo pachavo secandidate. Hatichatamboita sarudzo muno muAmerica dzekuti presidential candidate anenge akasimba zvakanyanya zvekuti chero akasarudza mumwe wokurana naye kana kuti running mate asina nezvaanounza musangano, hapana zvinoaffecta candidacy yake.
Tichitarisa sarudzo dzapfuura mbiri dzadomwa vaTrump kuti vange vachimirira bato iri, paitawo vamwe vaimbenge vachishoropodza, tingaona zvimwe chete here rwendo runo?
Kana varipo zvavo vasinganyanyi kuwirirana nevaTrump kana nepfungwa dzavo, hationi vachikwanisa kusimudza musoro, nekuti iye zvinezvi vaTrump pachirungu tingati vava candidate inonzi matter candidate, kutaura kuti munhu anonzi akapota aurayiwa achiurayirwa zvido kana kuti zvishuviro zvebato rake nevanhu vanomuteera.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kubuda kumubva kumusangano uyu?
Tinotarisira kuti Republican Party ichabatana zvikuru kwazvo, asi tinotarisirawo zvakare kuti kusawirirana panyaya dzezvematongerwo enyika kucharamba kuchikwira. Nekuti muchaona maRepublicans vachitanga kuti vemadhemokrati ndivo vanokonzera kuti vanhu vasagarisana zvakanaka, ava vemadhemokrati vachitiwo kutaura kunoita maRepublicans kunoita kuti vanhu vaite ukasha, vanhu vazofunga kushandisa zvombo nekurwisana.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vakambovesa chigaro vezanu PF mudunhu reNorth America, Dr. Frank Guni, vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura zviri pamutemo urongwa hwekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemauto ehurumende munguva yegukura hundi kumatunhu ematevereland nemidlands pakati pa1983 na1987. Vachitaura pachiitiko ichi, vaMnangagwa vati urongwa uhu hunofanira kuva kuridziro yakasimba yekubatana nekusimbisa kuti vanhu vanosarudza kunzwirana tsitsi pane ruvengo uye kuregererana pane kutsividzana. Urongwa uhu unonzi Gukura Hundi Community Outreach Program uye uchatungamirwa nemadzimambo waparurirwa pamuzinda weState House kuBulawayo. Kunyange hazvo hurumende iri kuti yakazvipira kugadzirisa nyaya iyi, vamwe vari kupokana nazvo vachiti urongwa uhu haufaniri kunge huchitungamirwa nemadzimambo, vachiti vazhinji vemadzimambo vanhu vanozivikanwa kuti vakarerekera kubato riri kutonga rezano PF. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vanonzi vakapondwa munguva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere.
Maonero angu ndeyekuti danho iri rinopokana neconstitution yedu yeZimbabwe. Constitution yedu yeZimbabwe yakavhoterwa namamiriyoni evanhu mumaconsultation meetings. Inoti iyo nhau dzakaita seidzi dzinofanirwa kunge dzichibatwa necommission yakazvibereza yoga. Ndosaka bumbiro redu remutemo ranga rakaomba iyaya International Peace and Reconciliation Commission. Madzishe havangave vanhu vatingati vakazvimirira voga, nekuda kwekuti kwemakore akawanda vava nenguva vachiratidza kuti vane bato ravanotsigira. Saka vanenge vasina independence munhau dzakaita seGukura Hundi. Zvinoonekwawo nekuti Gukura Hundi yacho rungano rwayo rinoonekwa kuti vakakonzeresa Gukura Hundi munguva yava Mugabe vanga vari bato raitonga panguva iyoyo richiri bato ririkutonga pane imwe nguva. Zvichireva kuti ava ndivo vamwe chete vakakonzera dambudziko racho. Havangatarisirwi kuti vange vachiva nechekuita nekugadzirisa dambudziko racho.
Asi chii chakatadzisa kuti komisheni yakazvimirira yamuri kutaura iyi inge ichiita basa iroro?
Komisheni tinoona sekuti yakatadziswa yatinoti political will. Zvichireva izvo kuti ivo vezvematongerwo enyika kunyanya ebato rekutonga vanga vasina chido chekuti NPRC ibudirire munhau yeGukura Hundi.
Kune vamwewo vari kuti zvakakosha kuti madzishi anga achitungamira urongwa uhu nekuti ndo vanoziva zvakaitika mumatunhu avo. Imi munotiwo?
Michina yedu inotitonga muno muZimbabwe. Inoti bumbiro remutemo riri pamusoro pazvose. Saka tikada kutarisa process yakaumba bumbiro yedu yemutemo inotiratidza kuti vana veZimbabwe vanotarisira kuti iri ringe riri basa rinoitwa necommission yakazvimirira yega.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere vari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Dino kugamuchirai kuchirongwa cheve chidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri mu Washington DC. Asi taita rombo rakanaka tihurukuro nava Richard Moyo avo vakaimba nziyo dzekukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Ngatinzwei vachitsanangura.
Womu takabudisa nziyo mbiri inonzi vana vechikoro neimwe inoti vanodanana pachavo. Nhau iripo nechinangwa nechevarikubudisa nziyo iyi vana vechikoro inhau yokudzidzisa kuvana vechidiki vari kukura neyouth iri kukura kubva vari pamakore ari kutanga pamakore mashanu kusvika kumakore kana 40 chaiwo, nokuti tinoziva kuti kwaita hondo, kwaita mweya wakaipa wehondo yezvinodhaka, yemadrugs, yezvinodhaka zvakasiyana siyana mutoriro iyo iri kutorwa nevana vechidiki, iri kuparadza ramangwana revana vechidiki, yaisiya dambudziko mukati menyika dzose, kwete mukati menyika yeZimbabwe yoga, bati pasi rose rabatwa nehondo yemadrugs.
Hongu dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka idambudziko rapararira nenyika yese. Ndezvipiwo zvimwe zvinhu zvamuri kuona kuti zviri kuda kuti zvinhu zvichiitwa munyika kuitira kuti kupedzwe dambudziko iri?
Zvaakuda ini neni, zvaakuda vanhu vose kuti vasimuke sezvandakasimukawo ndikava nekuimba. Zvatinoziva kuti vechidiki vakawanda vanofarira mhanzi, vechidiki vakawanda vanofarira kuenda kuma TikTok, kuma Instagram, kuenda kuma Facebook kana kupa kanga kupinwa YouTube kasiyasa kuchiteerera. Saka zvinhu zvinobatsira zvikuru sei kuti kasimuka tose nepatinogona napo kupinda mukati menzvimbo dzezvikoro zvakasezana kuitira kuti kana nziyo dzakafanana nedzidzi dzakaimbiwa dzikaridzwa pamaassembly dzikaridzwa, kana vana vachiita masports akasiyana siyana kana panenge wakaungana, kana mwana akava nenziyo yakadai mufoni make, inogona kumubatsira muzvikoro zvose kuti vana vagone kudzoreka, nokuti ramangwana renyika, ramangwana repasi rose rava kuenda kumawere. Tiri kuona kuti vana vari kukundika kana ramangwana ravo kudzimika. Saka tinokurudzira kuti tibatane tigone kufamba tichirayira kuti vana vasiye zvinodhaka, vatipinda muzvikoro tichivadzidzisa nokuvaonesa, kana munzvimbo dzose dzekutaura mahunga wemabhazi kana mateksi mudzimotokari, nziyo dzakadai dzionekwe nokudzidziswa vechidiki kuti vasiye zvinodhaka.
Chii chakaita kuti musarudze nzira iyi pakudzidzisa vechidiki?
Awareness yakasiyana siyana. Vamwe vanomhanya iri nzira yeawareness, vamwe vanotamba nabvu iri nzira awareness, vamwe vanotova mabhasikoro iri nzira awareness, vamwe vachiita boxing iri nzira awareness. Maawareness ari pakasiyana siyana, wanoungana. Isiwo takauyawo neawareness yokuita nziyo. Ndinoziva kuti nziyo inogara nekusingaperi magara emusic, ichagara nekusingaperi. Saka ndiyo awareness yatakauya nayo yenziyo, kuda kubata vechidiki kuti vagone kusiya zvakaipa. Nokuti vechidiki vakawanda vada nziyo vari kwose kwakasiyana siyana, kuti inodzidzisa zvakakosha kuvana vechidiki kuti vasiye misikanzwa, vasiye zvinodhaka, vasati vasauya nemadegree enhombo, vasauya nemadiploma eumbavha kana nemadrug. Saka zvimwe zvimwe zvakawanda zvatakatsa nezvazvo kuburikidza neawareness yedu yezvenziyo inokuimba.
Nziyo idzi dzichangoburwa, vari kudzigamuchira sei vanhu?
Hongu masonga ari kutambirika zvakanaka, asi kune veruzhinji vatei veStudio 7, tinokumbira mutsigire muende mundotora masongo, mumadownload masongi iwawa, mupewe kune veruzhinji, kuvana vakasiyana siyana kuti vakure vakachenjera. Munoenda kuma digital platform anoti Spotify, Amazon, iTunes, Deezer, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, nao ma digital platform akasiyana siyana akawanda anowanika muMusic, ukoko wana Apple Music munomawana saizvozvo. Uye futizve vada kuti teverawo, munoenda ku TikTok yakanzi Moyo wa Zimbabwe, moenda ku Facebook page yakanzi Moyo wa Zimbabwe, moenda futi ku Instagram Richard Moyo 35325, ukoko munoti wana tiriko.
Ndeapi mashoko amungasikira vechidiki tichitarisa nyaya yezvinodhaka?
Ibvai mune zvinodhaka nokukurumidza, ibvai muchimhanya mukati mazvino, kuti zvinodhaka zvakaipa, zvinoparadza upenyu, zvinodhaka zviri kuuraya vechidiki vakawanda, zvinodhaka zviri kumosa ramangwana, zvinodhaka zviri kukanganisa kuti vabereki vakawanda vabatwa nemaBP, madhipo yekuda kwenyu vana, kufunga mari dzavanenge vakaspenda. Imaku ndopinda muno zvinodhaka, maakuvavigira matambudziko. Saka ndinoti bvai muno zvinodhaka, muvakira ramangwana renyu, nokuti ramangwana rakakosha. Zvinodhaka izvi zvinokanganisa upenyu.
Hwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita nava Richard Moyo avo vakaimba nziyo dzinorwisana nezvinodhaka. Ndinokutendai vateereri kunge mange muine simu chirongwa chedu chanhasi cheve chidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavoka, iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum nhasi muchichipiwa naIvan Zisininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chechitendero chatinokupai svondo yega yega tichitarisa nyaya dzinobata vechitendero nezvinoitika munharaunda dzatigere maringe nechinamato nekusiyana kwacho. Taita rombo rakanaka tina mufundisi Jacob Maforo vane urongwa hwavari kuita hwatanzwa huri kubata nyaya dziri kubatsira vazhinji mumamanawo matigere umu. Mufundisi, tinokukwazisai tichikuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Parwa ndinotenda tichidzoserawo kukwaziswa kwamuri nekuvateereri wenyu mhuri yeZimbabwe yakafararira kumativi mana ese.
Ngatibvei tapinda munyaya. Mufundisi, tiri kunzwa kuti mune chirongwa chamanga muchiita svondo reseri chakanaka chaizvo. Mungatipe here muchidimbu kuti chirongwa ichi ndechei, changa chichifamba sei?
Ndinoda kuti pakutanga ndakamirira chirongwa chinonzi Building for the Future. Building for the Future gore rimwe nerimwe inoita conference inounganidza vanhu kubva kumativi mana enyika. MaZimbabweans ari muAmerica, MaZimbabweans ari kuCanada, dzimwe nguva tinotoita vanobvawo kumusha kuZimbabwe. Programu iyi inounganidza zvikuru sei vanhu vane maprojects, maprograms nemamission activities avari kuita kuZimbabwe. Saka vanoungana vachikurukura nekupana mazano chaiko kuti vazivane kuti uyari kuita chakati, uyari kuita chakati, uyari kuita chakati. Patinosangana ndepapi, patinobatsirana ndepapi, patinotsiurana ndepapi, tichiri kutopfuurira mberi kutaura kuno.
Mufundisi, kureva kuti chirongwa ichi kaichi chatoone nguva yakareba chichiitwa kaichi chakutoungana vanhu vakawanda kudai.
Gore rakapera 2023 takapemberera 10 years tichiita chirongwa ichi. Saka chirongwa ichi ndechevanhu vari kutoita zvinobatika nechekare. Vari kunzwa kusununguka kuratidzawo vamwe kuti zvatiri kuita ndezvakadai. Saka tinotodzidza kubva kune mumwe nomumwe. Vamwe vanoshanda nevana vadiki, vamwe vanoshanda nemacommunity avakabva. Seni ndinoshanda necommunity yekumusha kwandakakurira chaiko. Vamwe vanoshanda nezvikoro, vamwe vanoshanda nemachechi.
Veruzhinji vamunosangana navo nekutaura navo vari kutambirana sei nezvirongwa zvamuri kuita?
Zvirongwa zviri kutambirwa chaizvo. Chandinoda kutaura ndechekuti kune vamwe vanouyawo kumusangano nemisangano iyoyi vasati vaane zvavanoita kuZimbabwe. Vanhu vese vanenge vari kungoti zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma. Asi tikazotarisa toona kuti munyika yemuAmerica matiri takatenderedzwa nezvimwe zvinhu zvatinoti tikafungisisa tinogona kuwana pazvinogona kubatsira kuZimbabwe. Saka titori nevamwe vakatozotangawo kuita zvinhu zvavari kuita mushure nekunga wauya kumusangano uyu. Watoona kuti inganai takatogarira matarenda edu, takagarira maoko.
Iyo shoko raMwari kubva kare rinoti kudini nenyaya iyoyi yekuti vanhu vaite vachibatana, vachifurirana zvakanaka, vachidzidzisana nekutsiurana nekuendesana kumberi?
Shoko raMwari kava mapisarema 133 inoti zvakanaka sei kana tichisangana. Nezvo tasangana, tasangana kudaro tochitanga kufunzana. Pane rimwe shoko ratatoshandisa muzuva ranhasi rinobva kuna Wafiri chapter 1:6 inoti tiwe nekukonweswa kuti basa guru rakanaka ratiri kuita iye akaritanga matiri akaramba achiripfuudza mberi kusvikira pakuuya kwaJesu Kristu.
Tinokutendai zvikuru Mufundisi Maforo kunge mange munesu
muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, ndinopa kutenda nekumhuri yeZimbabwe. Ndinoti Mwari wekudenga ngaakukomborerei, akuropofadzei pane zvose zvamunoita.
Tinotenda. Titendewo nemi vateereri kunge mange munesu muchirongwa chedu chesvondo rino chechitendero, apo tange tichikurukura namufundisi Jacob Maforo. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chechitendero svondo rinouya nemusi wesvondo. Ndinokuonekai nemufaro. Ini ndini Evans Kuzininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheHighlanders chiri murufaro mushure mekurova Dynamos pamusha payo mumutambo watambirwa munhandare yerufaro nhasi masikati, musi uyo kuine fainari yeEuro 2024 pakati peEngland neSpain. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mumusha weHighlanders hamusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge bhoso yarova Dynamos 2-0 munhandare yerufaro Stadium nhasi masikati. Doktora mapoints ese ari matatu. Aka kaveke chipiri mwaka uno Highlanders ichirova Dimbare mumitambo yeleague mushure mekukunda 1-0 mumutambo wekutanga. Kukunda uku kwapinza Highlanders mapoints makumi maviri nemapfumbamwe, asi iri pachinhano chechishanu pasi peFC Platinum Ngezi Platinum Stars Simba Bora ne Manika Diamonds. Highlanders ine mapoints mapfumbamwe pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu nemasere. FC Platinum yacho yasimbisa utungamiri hwayo mushure mekurova Chegutu Pirates 3-0 Baobab Stadium nhasi masikati zvekare. Kugona kunenge kudada yasi yangezvi Platinum Stars neSimba Bhora nemapoints mashanu uyezve Manika Diamonds nemapoints matanhatu. Asi murairidzi weFC Platinum Nomin Mapeza anoti rwendo ruchiripo.
Irwendo kau kuti tikaita izvozvo tinosvika patinoti tisvike kuti ndibve munondendo Brewer ndokona kukwira malipstick kana 5 pandofanira ndisvika kuBrewer.
Ngezi Simba Bhora neManika Diamonds dzakatamba mitambo yadzo neZuro. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Chicken Inn 0 Caps United 0. Tier 1 ZPC Kariba 1. Asi manheru ano kune mutambo mukuru wefinari yeEuro 2024 pakati peSpain neEngland uyo uri kutarisirwa zvakanyanya nevanotevera nhabvu munyika. Kunyange hazvo Spain yanga ichitamba zvinodakadza munzira yekusvika mufinari umu, chaunga muZimbabwe chinoti England ndiyo iri kutora mukombe uyu. Sherman Muswera uyo aimbotambira Black Rhinos anoti ari kuisa mari yake pama 3 Lions eEngland nekuti anga achiwedzera mwando pamutambo wega wega wavanga vachitamba.
Mutambo uyu wakaomarara, asi kuona kwangu ndekuti England yakabva yakatatarika. Asi zvaakuitika izvizvi izvi ndezvekuti mapeza anotambira Spain vapfana. England inokwanisa kupedza paexperience, vana nyama vaedza good players but pane paanobvaiza vapfana. So England ndiri kuipa a straight win, inoti zvokupina muisatime world team.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vadarlington chifamba vanoti England iri kutora mukombe uyu nemhaka yevatambi vayo avo vagara kwenguva refu vachitamba vari pamwe chete.
Kuvimba kwangu ndinoona kuti England inopedza bhora ranhasi nanaresi rei vanotora kapu. Ndichidaro kuti vanotora kapu inhau yemaexperience yemaplayers.
Aimbotambira Caps United neZimbabwe Aloys Mujira. Anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti mukombe unokwanisa kuenda kwese kwese. Spain yakatora mukombe uyu katatu muna 1964, 2008 na 2012. England haisati yambotora mukombe uyu kunze kwekupinda mufinari kamwe chete muna 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vakawanda muZimbabwe neparusi rose vokashamadzwa nekuda kuurayiwa kwevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura zviri pamutemo hurongwa hwekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwakaitwa vanhu kumateveleland neMidlands. Dynamos inorohwa 2-0 neHighlanders mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambirwa kuRufaro nhasi masikati. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 14 kuNtulikazi 2024 ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi ngena nganasicabayo, but now we have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe basola imizamo yokubulawa kukamnumzana Donald Trump eMelika izolo.
Imizamo siyayibongela kodwa ngesinyelelo izo esingazathi kazikho, ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sobhuqazi sasikhona.
Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi. Kwezemidlalo lamuhla sizazizwa ke ezilandelayo lezindaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayisola imizamo yokubulawa kukalowo owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump odutshelwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owerali yakhe esigabeni sePennsylvania eMelika izolo. Kubika intatheli izindaba iStudio 7 kuEzra Chisasband.
Abantu abaningi emazweni nomhlaba ogoqela iZimbabwe basele bebambwa ngaphansi bebona imifanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. Uthabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izwe lokuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
We have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage. Kuhlala kupointwa yithi ukuthi khangela into benzani, badlala njengamadlwana. But this is what they are also doing.
Osakhulayo uMagolide uthi okwehlele uTrump ngabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi inkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthandi ngabe uyahletshile ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga leCentral Committee kubandla lebusayo leZANU PF uthi akula mbuso wentando kaZulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela naseMelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyifosa emazweni eAfrika. Idemokrasi yona bona vota abangenelisiwe ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli hamba lesecurity yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe laseAfrika bathi hayi i-exaggerated kanti ke izindlela zokuzama ukuthi inkokheli zibe exposed sikuboneleke ukuthi Trump bezihambela le security yakhe lula nanku kuphose wabo lawo
isikhulumeli sebandla le Citizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkwananzi uthi udutshulwa kwa Trump ibandla lakhe liyakusola kakhulu
lokhu siyakuchothoza kakhulu akusiphathanga kahle njengelizwe akusiphathanga kahle njengebandla thina sithi nxa kulokhetho kungaba seZimbabwe kungaba seAmerica kungaba ngapi kufuze lenziwe ngokuthula kungela muntu owethusela omunye kungela muntu obambela omunye umbhobho okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe lapha ke ukwethuselana okuyicala uhlala kukhona ngenxa kulokhetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana lungaphumi kuhle
uhulumende weZimbabwe usele kakhulu isehlakalo leso umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume imele uhulumende esithi elemeni kakalifunde kwele Zimbabwe
sikhangelela ukuthi nxa kusiba nokhetho kungabi lodlame na ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungelamsindo akulo owajujulwayo akulo owabulawayo yike sikukhuthazayo elizweni lethu
ohlaziya ezombuzazi womnumzana Engelston Sokhulu uthi kungaba lezi zathu ezinike ezenze uTrump bamdubula
kungenzeka ukuthi indaba le engeyaphakathi umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la kuthiwa ngama-political points kuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama-policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana uDonald Trump kwenziwe uphenyo kucace ukuthi kuhambe njani into embi kakhulu
ukujutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwemelika ngomnyaka ka-1865 umongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln loJohn Wilkes Booth badutshulwa eWashington umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881 Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawayo ebingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphephayo kufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uJoe C. Wallace kunye noGeorge W. Bush. Ngimele Studio 7, igama lamuyeza Jesus Banda.
Silokhe sekudaba lunye. Amapolisa eMelika ohlobo lo-Federal Bureau of Investigation, FBI, athi lanxa ibonakele njalo wabulawa ocatshangelwa ukuthi nguye odubule umnumzana Trump, alokhu engatholi isizathu sokuthi ukwenzeleni lokhu. Umnumzana Thomas Matthew Crooks, oleminyaka engama-20, onguye ucatshangelwa ukuthi udubule umnumzana Trump, uvikwa edutshulwe ngamapolisa wahle wabhubha isanda ukudala leli cala. Ubikwa obelilunga lebandla lama-Republicans okuyilo elimelwe ngumnumzana Trump kulolu khetho. Umuyi ubikwa ibonakale ekhwela isakhiwo ethwele umbhobho esiyafinyelela ephahleni lwaso lapho afike wadubula khona. Abantu babikwa bememezile njalo bazama ukutshengisa amapholisa obekusenziwa ngumnumzana Crooks bamdubule laye esanda ukudubula. Amapolisa athi kubhubhe omunye njalo obesembuthanweni lo kwalimala ababili. Lokhu kwenzakala ibandla lama-Republicans likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo we-National Convention ngomvulo okhangelelwe ukugcizelela ngokusemthethweni ukuthi ngempela umnumzana Trump nguye ozancedisa kukhetho. Ibandla leli lithi umhlangano lo uzaqhubeka eMilwaukee njalo lomnumzana Trump uzaphatheka kuwo. Ama-Republicans athi azadingisisa kabanzi ngokwehlele umnumzana Trump ngoba kukhomba ukuthi ubengavikelelekanga ngokupheleleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Sase sithe after January 6 laphana izinto ze-violence is not good. But ikathesi lokho ngantwa sokuhambe a little step further ukudubula umuntu o-contestayo. But kusasa kukhetho le-representative wama-Republicans eMilwaukee. Hayi ngiyabona kuqhubeka but the security is going to be extra tight. Ngoba siyakwazi ukuthi now till the election kuyabe sekurong. Mbona mina besi nemi yenze yenu numzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kula muntu ongamthathela sona leso sikhundla
kungabe kwengezelela amathuba kamnumzana Trump yini kuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesehlakalo sayizo
yeah vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela but ukuthi on the national average uza ngezelela yini amathuba ake ayi lokho we won't know till election day but okwakathesi siyakwazi ukuthi ama Republicans ngantu akade hlezi on the fence lawo ngantu azajintsha ukuthi babuye bezomvotela siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikela abanjenge security services ama secret services lama FBI lalani kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo ngoba owaqedisa ukudutshulwa or attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s and for that long abamvikela have been doing a great job but so kusuka lapha kusiya phambili hayi kuyabe sekuqinisaka
lo ngumnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika esixoxelayo eseOhio Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphutshe uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo
ePaula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi wegugurawundi umongameli Emerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lwegugurawundi community outreach program kodwa kusukela lamuhla lusiya ezandleni zenkokheli zomdabu
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe umnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhlanje besicele upresident ukuthi azolotsha ukuthi siyeqalisa ebantwini. Sizwe ukuthi abantu bona bathile ngalolu daba. Yikho besingakho kakhulu. Kodwa kunenge esakwenzayo wasebathenga izinduna labahamba labo. Ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lwegugurawundi community outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra, umnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, inzamo siyayibongela, kodwa ngesinyelelo izo esingazathi kazikho, azikwananga. Ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakale sombhuqazi sasikhona. Okwesibili kube lendlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandelake lokho sokwenzakile namhlanje.
Induna umnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi.
Ngoba how did i-rap case die awuqinisile sibili kumba ulamanga ngoba khona abanye abantu ukuthi hayi ngalahlekelwa zinkomo ezingakale ebhukunandi ngatshelwa isitoro sami nansi laphana ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nandi kodwa kuzaba lama-rap victim ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlongolwa ngo-December ngo-1984 kwamukeleka njani i-community yonke ingasukuma itsho njalo kwamukeleka njani kodwa hhayi njengoba sesiqalisile sikhayele ukuthi kuzaba kuhle
umfundisi uSaini Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela
yabonani kuyadinga ukuthi uhlelo lolu kanje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu bezimbabwe abayenza lento ngokwedi ngalo nto uhulumende ancedise siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezihlukeneyo ngenxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplaza abayithethe siyakhanya ukuthi uhulumeni waba nebudget ngakho kuyadingakala ukuthi ubaba uMthulincube afake kubudget national budget afake lolu hlelo luhlelwe kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izinto nazenze konke okumele zikwenze baze baphutshe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Namhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima kusetshenziswa indlela yeZimbabwe ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 niseState House wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sesilichiya ezandleni zikaThabo Kancube okwesikhatshana.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomela abakhubazekileyo kudalela Senate uSenator Anna Shiri ngodaba lwe-National Disability Expo ebiqhutshelwa eBindura ngeviki edluleyo.
Ama-organizations, abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama-organizations lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kule ama-ministry, kule justice, Ministry of Justice, ngibona izethu la ikhonapha, i-forestry committee, i-first mutual, public service labor and social welfare. NASA, lapha siya ekubitha, kanyeza ama talents abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama services njani ngoba lapha sizabona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazuze i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela bakwanise labo ukungena imisebenzi bakwanise labo ukuhamba esikolo so sihamba le mantra of leaving no one behind siyabona ukuthi labo abantu abakhubazekileyo bayakhangeza ukuthi given the opportunity singayinikwa ithuba lathi siyakhambisela ilizwe leli phambili.
Yiwaphi amanyathelo elibona kufanele athathwe ukuze kuthuthukiseke abakhubazekileyo ikakhulu abatsha ukuthi labo bangene kunhlangothi zonke lapho okuthathwa khona izinqumo?
Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-self-representation ukuthi sizimelele sizikhulumele lathi. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kuma youth asibonanga, kuma kantela hakuna abangenayo. Kodwa sekhona ama-quotas, kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusive. Ukuthi lakho nxa kuyenza ukuthi izihlelo lezi ziyagcinelwa abantu kubomama labo abakhubazekileyo khababe labo le-percentage yabo ku-National Assembly lakho proportional representation kule 66 hakuna abantu abakhubazekileyo. Kumele abantu labo si-increase i-representation ukuthi abantu abakhubazekileyo nazabe khona. So sifuna abaningi labo banikwe amathuba ukuthi bangene kuzihlalo lezi labo basebenze bathengise ukuthi disability is not in ability.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loSenator Anna Shiri ngodaba lwe-National Disability Expo esanda kugqitshwa eBindura. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube kesize uGift Dube we-Studio 7 esethulela izamasiko.
Sigcina masiko wethu, owenze usenze iwe mama. Sigcina masiko wethu.
Kuzo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa lenduna uMathema weGwanda. Baba Mathema siyawamukela kuhlelo kwabo.
Hayi ngiyabonga baba.
Yey, Baba Mathema siyabona ukuthi abantu bathi kulezi nsuku kwamajaha, lamantombazana, kungazani kwabagoqekanga, bapho ngoba nje ngabantu nje, akusakhanya lokuthi kuya ngapi. Kambe kwenziwa kuyini konke lokhu?
Ngibona ngani sathatha imithetho yabanye abantu sayifaka phakathi kwesizwe sakini. Esingayaziyo ukuthi bayiqalisa njani njalo bazayiphetha njani. Isithiwa yebo siqondile yebo, kodwa ukukhokhela umuntu onsundu yisintu ngoba singabantu abamnyama. Yikho sikwaziyo ukuthi ipraktisi vele yona iyabe ifanele ukuthi yeyame khonaphana ukuladele namasiko akini. Kuyabe sikwazi ukuthi umuntu angakhonjwa kufanele avele nxa engumuntu engenabe sithathe umfazi wakhe njalo sithathe intombi yemikhombi yethu ahambe aye kibo ayehlala layo. Kodwa kungani kuyahluphahlupha khonapho kulezi nsuku ngoba abantwana anti baphiwa ama-rights. Ama-rights thina angiboni ukuthi into esiyayo kakhulu thina njengabantu abamnyama. Yebo angaba khona lapho nalaphana wona ama-rights ayakhuluma ngawo, kodwa kulamanye okungafanelanga siwaqume ngokuthi singabantu abamnyama kufanele sikulandele njengoba kunjalo. Nakukuthi koMathema umuntu umntwana umkhwenya ebuyile khona elotshelwa ngenkomo ezilishumi kumbe elotshelwa ngenkomo ezilikhombi kufanele sibonakale thina abantu bakoMathema sisenza khonokho ekakutshelwa ngubaba ngoba into leya esiyo iyamunye njalo iyafundiswa phakathi kwemuntu ukuthi lokhu njengemuntu sinasinjalokhu okasingakwenziwe lokhu esikwenzela lokhu sikwenzelani njengabantu abemuntu. Ngiyambuza umfuthi umuntu ubuzela umkhwenyana inkomo ezingu-20 ukuthi sibuza ukuthi kathi inkomo ezingu-20 zona zivela ngaphi ngoba inkomo zokulobona babadube zilophawu uyabe kule nkomo okuthiwa leyi lezinye zesibaya leyi inkomo ngikamama eyohlanga kube sekuthiwa le nkunzi yazo uthole iyinkunzi yazo. Kodwa ngiyathola ukuthi akusenjalo okwakhathesi lapho kubiza umnyaka ayimfuna-20 ukuthi umbuze ukuthi i-20 leyo ngenzani akaziphawuli azibeke ukuthi le ngiyalokhu le ngiyalokhu le ngiyalokhu.
Mpho kulungiswa njani Mathema? Kulungiswa njani phela nanto uhlupho olukhangele? Liyakulungisa
isigaba? Hayi mina mpela abantu manje banganika izinto namandla wonke apheleleyo njalo banike le midele ngokuma kwayo nxa kuwukuthi usebhebhiji yabe ukwazi ukuthi okufanele ukwenze khonale kunjani nxa uthethe esikhalangeni lakho kufanele kukucace nxa usesitongeni lakho kufanele kucace. Okubi ukuthi silese sithele ngapha siphinde sithele ngapha sithele ngapha sikhangele lokhu sivayo ngoba kubanye abantu bathi nxa kulotshela umzuzu lithi kufuneka iselfoni nxa ukhuluma iselfoni ikuliphi isiko iselfoni ngoba into eyabuya khathesi obabamkhulu ivinla imali yayingekho ngesikhathi kulotshela ngaleso sikhathi lesi kwakuvele kungekho kwakubiza inkomo izezaziphawula wonke lo msebenzi.
Hayi siyakuzwa kakhulu-ke nduna ye singathi-ke ugqiba khonapho ngamafutshane nduna enkulu.
Ayinto ebile ngiyikhalelayo ukuthi asazeni yovani ilandele amasiko ethu ngendlela okufanele abanje ngayo. Yikho lezulu nje lingathani ngoba kudala kuvele kulezindlu ezazihambela ziphatha umsebenzi wezulu. So zona zingazinzi kufanele zivuselelwe ukwenzela ukuthi ziqalise ukusebenza abantu bezile beshuthi izulu linile inkomo ziphila kulento yonke nje elubisi lochago ngoba into yonke iqala emanzini. Ungabona ilizwe selithukwe ukuthi kalisela asazizi namanzi selisesimeni esibi ngoba okuthi uyabe sokuhleleka ukuthi abantu bathalelane izinduzu bale kakhulu kube buhlungu phakathi kwesizwe. Kodwa-ke singahema sike sibuyeleni sibona ukuthi okungokwethu okwakuvele kusinika izulu sikwenza njani. Ngibona ngani singahamba siye phambili kube yisizwe esinothileyo ngoba inotho yonke iqala emanzini ngabaduze.
Siyakuza kakhulu-ke leyo yinduna uMathema weGwanda khona ngale-ke lapho lathi sidabuka khona. Siyabonga kakhulu uMathema sibeli lami namhlanje emoyeni lapha uMthembu sithemba yiwo ngiyabonga kakhulu lingathuli nokusasa sihlanganeni ngeviki ezayo kusigaba ezamasiko. Sibone kakhulu baba Mathema
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Liyalandela uhlelo Louis Christu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya.
Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangane njalo hlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sivuselela imoya yethu ngoba njengoba ngihlala ngisitsho nje izikhathi eziningi imoya yethu iyadangala inhliziyo zethu sengathi zingalalela la amazwi alandelayo ilizwi lethu lokuvuselela umoya siyalithola encwadini ngokuloba kaMose incwadi yokuqala eBhayibhelini ekaGenesis sizabala ivesi libe linye uvesi 27 kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane zihlobo zenkosi ezithandekileyo angazi ukuthi wena ucabangani ngalo umbhalo wanamhlanje kodwa ke umbhalo wanamhlanje ungawuhlaziya ucubungule ucwaninge uzabona ukuthi indaba ekhona lapha yibuNkulunkulu bukaNkulunkulu uNkulunkulu kuthiwa wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe uwona umfanekiso kaNkulunkulu wena olawo engqondweni yakho ngonjani uNkulunkulu kumbe nxa usizwa kuthiwa uNkulunkulu kubuyani emcabangweni wakho ngaye ngathi ngomunye umnyaka ngibuza nje abanye abantwana ukuthi kadike uNkulunkulu kambe ngonjani ngibona njani imvama abantwana labo ngase macela ukuthi badwebe imfanekiso iningi labo badweba imfanekiso yomuntu wesilisa omkhulu lengalo eziqatha okukhanya ukuthi engqondweni zabo babedweba umuntu olamandla ngabona njengokufundiswa kwabesande sikulu kodwa ke wawuthi nxa uyahlolisisa imvama wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu mhlawumbe abamazwe ongaba nguyise ongaba umuntu ubaba wakomakhelwane ukhulu kumbe ubani kodwa engumuntu wesilisa ephuma elamandla eyisiqhwaga eqinisweni lanxa yayimfanekiso yakhona yayingacaci kangako kodwa wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu abacabanga ukuthi uNkulunkulu kukho konke engakunanzeleleyo labo babedweba umuntu olamandla kanzange ke ngibone owayedweba umfanekiso kaNkulunkulu ongucigo uNkulunkulu ke kuthiwa owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe okuyikuthi uNkulunkulu lo ulamandla wokwenza into engazake yenziwe kumuntu uNkulunkulu kacelanga usizo emntwini ukuba amdale lowo muntu ngomfanekiso wakhe ngenye indlela uNkulunkulu edala umuntu wambeka impawu eziwuye uNkulunkulu uqobo lwakhe wamenza nxa uNkulunkulu eluthando wamfaka inhliziyo yothando nxa uNkulunkulu ezonda ububi lemntwini wakufaka kuzonda ububi ngoba khona nje uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu umnini mandla wonke ngusomandla kehlulwa lutho yikho ke abantu abanye besebenza uNkulunkulu ngoba basuke bayithathe nxele indaba le yobuNkulunkulu uNkulunkulu nxa wena umdala ungako engqondweni yakho ubona uNkulunkulu njengomuntu onjani akucabange khona lokho sikhuleke baba thixo ingcwele sicela uzambule kithi sibubone sibazi sibuzwisise uNkulunkulu bakho amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo lamuhla iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe ele Dynamos ngokushoshakabili kwathe ele Dimbare lona lathola iqanda 2-0 kumdlalo wePremier Soccer League odlalelwe lamuhla eRofaro Stadium. Kweminye njalo imidlalo iAFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 3-1 eBiobab Stadium, iChicken in the Cape United kwaba yi-0-0. Lokhu kwenzakala kulindelwe umdlalo omkhulu kumdlalo ye-Euro 2024 phakathi kwe-England le-Spain okhangelelwe lamhlanje ngehola elilandelayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayayisola imizamo yokubulawa kwalo owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump odutshulwe uhlamvu lwatshitshilisa indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owe-rally yakhe esigabeni esePennsylvania izolo. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphobuche. Sizwe imbono etshiyeneyo ngalolu daba, ezinye izinduna zisithi zifisa ukuthi luqhubeke kuhle kodwa kulabanye emaceleni abafana lesikhulumeli salabo abalwela impi bekuviyole zipra besithi hayi uhlelo lolu aluqhutshanga ngemfanelo ngoba kabaqalisanga baxolisa njalo bavuma ukuthi nempela lwenzakala. Uhulumende lo phela olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.